manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo kubhumbi 28/2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti Zig iri kutarisirwa kuendeswa kumabhanga mangwana. ZANU PF yokunda musarudzo mbiri dzemabai elections muHarare. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Ii ndiyo mimwe msure nao zedu zanasi zichuwa kwa muri zichibakuno ku Studio 7 ili mu Washington DC. Governor we Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mushayabanu vano timari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti Zig ichaendeswa kumabhanga ose emunyika kutanga mangwana uye vanhu vachizokwanisa kuitora kutanga nemusi wechipiri vamushayabanu vataura mashoko aya kubepa nhau reSunday Mail asi sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga patotanga kuita gakava panyaya yemari iyi RBZ inoti makambani anokwanisa kutora mari inosvika zvuru makumi matatu kana kuti 30,000 zig pasvondo uye vanhuwo zvavo vanokwanisa kutora zvuru makumi matatu kana kuti 3,000 zig ko mari inokwana here uyewo kuparurwa kwemari iyi kunorevei tabvunza chipanga mazano cheRBZ vapersistence gwanyanya
No ona kuti ndo yatanga takamirira yakwana mari yatanga takatarisira yemuso yauya zvakanga zvichemerwa nevanhu zvagadziriswa uye yauya zvakanaka nekuti nyangwe mari inotenderwa kuti tinge tichitora panguva yega yega tinenge tichida yakati wandei kumashure kuya sekutsanangura kwandakaita Mari yemuso yanga yakuketa sekuti hamusisina munyika. Nyika imwe neimwe vanhu tinoziva vanoda chekubata kana zviri nyaya dzemari. Chekubatawo chavanenge vachiona semufananidzo wenyika yavo wemari yavo.
Asi kavagwanyanya vamwe vanenge vari kuti mari iri kunzi itorwe nemunhu kana makambani inenge shoma zvakanyanyisa.
Chimwe nechimwe chinoite kutangira tatangawo nekupa mari iyoyo. Nekuti tikatarisa yanga ichitorwa kumashure kwacho muno yanga iri shoma zvisingabviri saka handionini kuti mazana mazviri zvitatu zvemazidhi kutanga kwakanaka nekufamba kwenguva tichiona kuti zvakamira sei tinenge tichingowedzerawo mari dzacho maringe nekushandisika kwadzinenge dzichiita nemaonero atinenge tichiita kuti zvamira sei
Mungatiwo here danho rekusunga vari kutengesa mari pamukoto riri kubatsira semaonero amuri kuzviitawo
nyaya idzodzo dzinenge dzichiitwa nemapurisa isusu vanogadzira mafambiro eupfumi hwenyika tinenge takangoramba takaisa ziso redu pakuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka here zvipinde mugwara kuitira kuti pasava nevanhu kuti vanochinja mari pamusika mutema kana isusu tikavapa mari dzacho sezvatiri kuita iye zvino kuti kana uchida kutenga kunze kwenyika unongoenda kubhengi kwako wobhadharirwa kunze kwenyika kwaunenge uchida ikoko hationi chikonzero chekuti vanhu vanenge vakuchinjirei mari pamusika mutema
chipanga mazano chereserve bank of zimbabwe vape assistance gwanyanya vachitaura vari parunare kujohannesburg south africa Muguziya nezvenyaya iyi tabatawo imwe nyanzvi munyadzo zveupfumi vachishanda nedurban university of technology muzvinafundo gift mugano
tingati reserve bank havana kuita basa nemazvo nekuti mistake yavakaita ndeyekuti paunoparura mari itsva unofanira kunge wabva watounza mari yacho ipapo kuti vanhu vaijairire vatanga kuishandisa zvino petakapedza mwedzi tisina zigi raishandiswa nevanhu tangai tichishandisei vereserve bank vane chivimbo here chekuti vanhu vangasiya maus avaishandisa pavakanga vasiva vasina mari yenyika
izvi zvinorevei
vakatouraya zigi ipapo ini ndinofunga kuti avanga vasikuita sevanhu vasi pakapusa asi vaishandisa uchenjeri hwekuda kuona kuti dzimwe dzenguva tikambonyima mari yemazigi munyika dzimwe dzenguva reti ichadzikama yekumutsika mutema zvino hazvina kuzobuda sekudaro nekuti tirikuona kuti kumutsika mutema reti yezigi iri kuma 23 zigi against $1 pamusoro pezvefuti rehurumende re kuma 13 saka mubvunzo wava kuvanhu nesu tinoongorora ndewekuti zvino mazigi zvaazouya reti ichaenda papi tinoona kuti redi ichakwira zvekare nezvekuti malimits evaisa iwaya yekuti makambani sekunze kundaita kana ndanzwa mushe vari kutora 30,000 zigi pavhiki then vo vanhu vo votorawo 3,000 zigi pavhiki mari kana yakulimitwa saizvozvo ichatoda kukwana kuti kambani tikaiona sekambani kambani inotoda mari yakatowanda yetingati cash kuti kambani haiopareti kunga tuckshop mari yevalimita apapa yezigi iyi ikambani ndeye tuckshop iyi asi tikaenda kumatuckshop futi ari kumadowntown vanoita masel dzakatowanda kupfuura iyo ye 30,000
totarisawo nyaya yekusungwa kwevanhu nemapurisa vachishanda nevekureserve bank kubazi rezvefinancial intelligence unit mungati zvingabatsira here kudzikamisa iyo mari yezigi
pese panopindira hurumende vachida kusunga vanhu hapawanzobatsira kuti nyaya yavari kumhanya nayo itambirike nekuti panonga paakutoratidza dambudziko rekuti haisi kutodiwa mumaketi saka yava kutomanikidzwa
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nedurban university of technology muzvinafundo gift mugano vari parunare muharare bato rezanupf ndiro rakakunda musarudzo dzemabielections dzakaitwa nezuro kumount pleasant neharare east asi dzisina kunovhotwa nevanhu vakawanda izvi zvinotevera kusiya chigaro mudare reparamende kwakaitwa namzvare fadzai mahere navaallen norman rusty makam vaive nhengo dzebato rinopikisa recitizens coalition for change vachitsutsumwa nekwavaiti kupindira kwezanupf nematare muutungamiri webato ravo zvakabvawo kuti vaitungamira bato iri vanelson chamisa vabude vachiti rainge rapindwa napongwe asi mutauriri wezanupf vachris mutsvangwa vanoramba kuti bato ravo ndiro rakakonzera kuti vachamisa vasiye utungamiri vachiti kusarongeka kwavo bato retriplec rinotungamirwa navawashman ncube harina kusarudza akakwikwidza kunyange riri kudzinga dzimwe nhengo dzedare reparamende vakakunda kuharare east ndevakevin mutimbanyoka vakakunda vainge vakazvimiririra muzvare cynthia cheza kumount pleasant vakakunda ndimuzvare angela chimwedza mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzesarudzo vachishanda nesangano recenter for peace vasolomon bobo sibunu
kana takatarisa nyaya dzemabielections ari kubva kuitwa tingati zvinhu zvinosungirwa nebumbiro remutemo wenyika saka tinotarisira kuti zvinge zviri zvinhu zvinenge zvichiitwa sekusungwa kwazvakaitwa nebumbiro remutemo wenyika nekuti zvinhu zvakabvumiranwa nemazimbabweni pavakagadzira bumbiro remutemo kuti kana pachinge paita pangave paine abva adzingwa kana ashaya paite replacement nguva ichiripo vatotarisa kuti kana achinge achiitwa nemazvo zvichifambirana nezvepabumbiro remutemo zvichifambirana nezvakawiriranwa panenge pasina chakaipa. Chatingataure ndechekuti kunogona kunge kuine zvimwe zvinogona kunge zvichiitika kuri. Zvinogona kunge zviri kuita kuti vanhu vasazonofara nekuitwa kwemabaielections iwayo. Zvinogona kuimwe nyaya yakasiyana nekuti mabaielections aiitwa here kana kuti haana kuitwa.
Chingava chikonzero chei chiri kuita kuti vashoma vaende kunovhota?
Kana tikatarisa kutarisa nyaya dzesarudzo kune yatinotiyo apazi kungoshaya shungu nechimwe chinhu nenyaya yekuda kwekuti pamwe hazvisina basa rakakosha kwauri ndo chekutanga tatiri kuona. Chechipiri zvekare chatiri kuona ndechekuti vanhu vari kumhanyisana nezvinhu zvakasiyana siyana. Takatarisa nyaya dzekuti upfumi hwenyika hunogona kunge husina kuita zvakanaka, saka vanhu vanenge vachitarisa kuti ndinodyei ndobvomhanya here, ndinoswera ndiri kukuvhota, ndinoswera ndiri kurali here, ndinoswera ndiri kupi, kana kuti ndinotsvaga zvekuti mhuri yangu irarame. Ndoimwe nyaya yatinogona kuona zvekare yabata panyaya dzemaelections.
Totarisawo iyo nyaya yekuita marecalls, vamwe vanenge vakuti yaakushandiswa zvisizvo zvikuru vachitaura nebato riri kutonga richinzi riri kushandawo nematare. Munoonawo sei nyaya iyoyo?
Marecalls kana tichiatarisa iprovision inenge yakanaka. Kana tichitarisawo dzimwe nyika dzatinomboona sarudzo maprovision ane kune dzimwe nyika vanenge vachiti takakuya zviri kune provision yakadai yakanaka heripo, asi chaisingade ndechekuti ishandiswe zvisirizvo, yatingati abuse muchirungu, kureva kuti ndinogona kumuka mangwana ndichiti ndinoda kudzinga mhingini.
Nyanzvi munyaya dzesarudzo vachishanda nesangano reThe Center for Peace vaSolomon Bobo Sibudu vachitaura vari paRunare muHarare. Ongororo yakaitwa nesangano reWorld of Statistics inoratidza kuti pasi rose Zimbabwe iri pachidano chechipiri pauwandu hwevanhu vanofa mutsaona dzemugwagwa. Pakuita ongororo iri, sangano iri rinoti rinotarisa njodzi dzinoitika pavanhu zviuru zana kana kuti 100,000 vari munyika yacho. Nyika iri pamusoro-soro kuuraya vanhu munjodzi iDominican Republic. Dominican Republic inofa vanhu makumi matanhatu nevashanu panjodzi zviuru zana, Zimbabwe ichifa vanhu makumi mana nemumwe chete. Dzimwe nyika dziri pamusoro-soro panyika gumi dzinofa vanhu vakawanda nenjodzi dziri muAfrica dzinosanganisira South Africa neNigeria. Taedza kubata gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu nevanhu vaFelix Mona, asi vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Zviri kutaurwa nesangano iri zviri kuuyawo panguva iyo mapurisa aburitsa mashoko kuvatori venhau achizivisa kuti vanhu vafa mutsaona yekubondirana kwekombi nerori mumugwagwa weHarare neMasvingo wasvika pagumi nevatanhatu. Mutyairi werori anonzi akadhuma imwe motokari yeVW Polo nekumashure ndokubva rori yake yapinda munzira yemotokari kune rimwe divi ndokudhumana nekombi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath.
Nyaya iri kunyatsotikashamadza zvikuru ine yekuti tiri kuona kunge mutemo usiri kunyatsoshanda, mutemo wepamugwagwa apa. Tinotarisa kuti pamugwagwa panofanira kunge paine mapurisa akapiwa zvikwanisiro zvekuti vanogara varimo pamahighway vachironda mota dzinenge chikonzeresa.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Chimwe chinhu chatakuona vamwe vatyairo dzimwe motikari idzi, kunyanya marori makuru matraki aya, vamwe vacho havazorore, vamwe vanomadoro vachizokanganisawo kana kurara vari pamugwagwa zvinenge zvokonzesa tsaona. Changa tichikumbira kuti hurumende yaita kuti mapurisa eZimbabwe Republic Police vakwanise kuwaniswa zvikwanisiro zvakafanana nemabreathalyzers nemaspeed traps ekuona kuti motikari dziri kumhanya zvakadii.
Zvii zvamuri kukurudzira hurumende kuti iite kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri?
Zvinoda kuti vanhu vanokonzera tsaona vanga vachitongwawo kana kuendeswa kumajeri kudzivisa kana kukanzirwawo driver's license kuti muna andwe kutya kupara mhosva pamugwagwa ndechimwe chisimwe chinhu chatirikuda tikatarisa kuti vanhu vanova mombe vane makore akawanda avanotongerwa kuenda muturongo asi vanhu vanokonzeresa nekushanya vanosiiwa vachienda vachimbonzi vabhadhare mafaindi vamwe wacho apo vakapara mhaka hombe sikuru dzekuraisa vanhu vasina mhosva.
Motikari dzinotakura vanhu vanenge vakuvara kana kuti dzatingati nhakura varwere kana kuti maambulensi dziri kukurumidzawo kusvika here panenge paitika njodzi apa?
Iri dambudziko guru riri munyika zvikuru nekuti maambulensi hatina anokwanirana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vari kukurudzira kuti hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas imiswe. Pane chipatapata chave kuitwa kuedza kumisa hondo iyi kuburikidza nenhaurirano panguva iyo Israel iri kuti iri kuda kurwisa dunhu reRafa rairi kuti ndiro rakapotera varwi veHamas vakawanda. Asi izvi zviri kushorwa zvakanyanya nevamwe vari kuti zvinogona kuita kuti vanhuwo zvavo vakapotera munzvimbo iyi vaurayiwe nemauto eIsrael. Vamwe vari muIsrael vari kuratidzirawo vachiti vari kuda kuti hurumende yavo ione kuti zvizvarwa zvenyika iyi zvakapambwa neHamas zvasunungurwa. Ndokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma.
Zita rangu ndinonzi Pei Farai Kupfuwa, ndiri Chief Executive Officer weorganization Young Miners Foundation MYF ari between 18 to 40 vari kuita mabasa ezvekuchira.
Koma Farai, mukatiudza kuti ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuita kana kuti zvamuri kutarisira kuita munguva inotevera zvakanangana nekusimudzira vechidiki vari munyaya dzezvekuchera zviwanikwa kana kuti maYoung Miners aya?
Okay, Young Miners Foundation tiri kuinzirira mberi kubvira patakavamba chirongwa ichi chekudetsera vechidiki vatombakaekuchera mugore ra2010 kusvika nhasi uno. Tikuenderera mberi nekudzidzisa nekukurudzira vechidiki vose kuti vabati mabasa ekuchera sebhizinisi vazame nepose pavanogona napo kuti vafambe mumurawo.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Kubva pakusvetsedza mamainzi avo kana ari mamainzi gumi Ministry of Mines and Development nemamwe masector instrument etakakoshera fanana naenvironmental management agency nei kuti kuti mashandiro acho anake. Saka Young Miners Foundation tine calendar yatakagadzira rinobva kubva kunyandira kusvika kupera kwegore rine maevent akutati gore richitanga ratavakuita leadership session yataingodzidzisana nevechidiki kuti kana muri kumamaini kwenyu munomanaja sei mamaini enyu and maleadership styles anuri kushandisa ndeap kuti mutungamiri gwenyu kuita kuti basa rato rienderere mberi. Chechipiri, takabatana neveNMC zvepenyerals marketing corporation of Zimbabwe makati bhadharira chikoro chekuti tidzidze kuzimbabwe school of mine for a short course ezvekukata nekupolisha matombo. Saka takaita muungeli about 2 weeks tripa Zimbabwe school of mine tichidzidza kuti komatombo ane magemstone anaunga munzvimbo dzakasiyana siyana makarei ana bake bridge dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana munyika aya tingaitewo sei kuti tiite value addition beneficiation tinogeza kungomatengesa akadaro kuti anoita value yakanyanya akanaka akagadzira jewelry akaita takadzidziswa kumasota kumagreda nekumakata nekumapunza tichikuenderera mberi nechirongwa chete kudzidzisa vechidiki kuti vatakagumire mukuchera tiende zvakare tikopa tichagadzirisawo tichagadzirawo kana ari marini yedu maearing yedu mabest edu chitengesawo muno munyika nekunze kwenyika zvakare nekuti nyika ino ine zvichirwa zvakawanda. Tichikuenderera mberi zvakare maprogramu dakapana maYoung Miners indaba
iri kuitwa rini indaba iyi
kuti kuti mafiki mashoma shoma ari kuuya kumashona leri itikwa nungu ingari dana kile kibiki chizitra kuti tingari tebasa iri feyi zidi pamunga tinga peke mamai ni feyi lakari biyatu masini zizati nyo dali kende rendeli tinga mawane kupi sabile toka unga ana chapa kujibu kwa sena sayo mapozi kizi kita jibu kwa sena uzira kujo kwa mamu hivyo ni mawezi shes maizi ina mnisi kwa sara hali leti ni wali mbali mchiri na tukila kwa sena sayo masapliers equipment na chemicals lechika nengi lari ipo basi tuta uti chote kwa kati mende wali isuka nama services na kadai nama eka kari tunatuna kwa kwa yang maina sudi bezi abita mpozi mpozi
mnenge mchita sayi
kwa chaka unwechi bika kita mshaka naka mpasa ya vichira mungu ni menjia kifo mwala kani kifo 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 nivangu wetu kifo 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 wakashika ipa kifo 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 asichi vija ni kuona kifo 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 nivangu shirimbuli nivangu chengita la nangu ya liko za kare kifo 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 kwa hiyo tuto kadiri wa mabasa kwa nwa kazi za kwa hivyo niya zilazo split mind kwa hivyo mind kwa hivyo kata wa madigiri ya nama ini geology side kwa kanga ashe ya mabasa ni mabigi mind kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo asi masumo kwa hivyo mind hivyo haa kama formal kama professional writer tangu vura na vela na mambo mengi ani nangu mama ni tu chelewa zungu hizi ni kile kuna rigori kuna ngori gori kuna korom kuna ngori korom kuna lithium kuna ngori lithium ni ndio vitu sana kile kitu ya sio kile ni lithium ni laji sakari tukupa tena ni wangu makasia na tena mambo ya vichenzi mambo alimini kana alikuje sisi bifana kuti nani kwa hiyo mimi ni mtu ambaye kujifunza bango sio kwa media na kwenda kwa laji skill kujifunza tena ni hata kuchira kwa 98 mapozi kwa majini smoa da ati ngori smoa mamija mamija malaji malaji sababu tabu kidogo kidogo kwa chambe hichi kidogo kwa sababu ya timu simu bila abe ku smoa aende kwa media na kwa laji.
Aiwa tinokutendai mukoma Farai nekupinda muchirongwa chedu chanasi. Mange makateerera kuna Farai Pain kupua anotungamira sangano re Young Miners Association. Aiwa hamwadiwa nambetambe inoregwa ichanaka. Aiwa hamwadiwa nambetambe inoregwa ichanaka. Katsangane zvakare pachirongwa chino svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chino tarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tatsikwa navamubaiwa vane mashoko avanoda kugovana nesu. Vamubaiwa, microphone yave yenyu, taurai kuvatereri vedu.
Vawande makadiko yenyu, zita rangu ndinonzi Mubaiwa. Ndafunga kuti ndirimbopowo a little bit of contribution pane zvechitendero izvi. Chekutanga ndinoda kutaura pamusoro pevanhu vari kubvunza kuti kuchine vatuma here variko mazuva ano. Ndinoda kutaura ndichiti iye zvina hakusisina. Mwari vakatumidzira vatuma vanomwe chete, hakusisina futi mutumwa. Variko mazuva ano vanoti ivo tiri vatumwa vamwari, havazi vatumwa vamwari.
Mungadaro sei isu tichiona nekunzwa vazhinji vachiti vatumwa vamwari.
Nekuti ava vari kupupura Jesu, saka havazi vatumwa vamwari. Vapupuri kana kuti vatero vaJesu, kwete kuti vakatumwa namwari, kwete, handizvo.
Chechipiri chamunoda kugovana nevateriri ndechipi vamubaiwa?
Chechipiri ndiroda kutaura pamusoro pe pane mumwe akavhunza kuti seiko vanhu vakauraya Jesu vari vanoramba vaine makomborero. Hazvina kudaro bahama yangu.
Tsanangurirai vatereri vanyatsonzwisisa apa.
Chokwadi chiripo ndechekuti chekutanga-tanga Bhaibheri kuna Matthew rinotaura richiti Jesu akatuma vadzidzi vakakati endai kuwai dzakarasika chete dzaIsraeri. ndoo kwa kawira Jesu. Saka alawa izime izi andi zumba azireli zefuti kutikana muna uchinamata unofaro kuwa na zinzwese so unodamu upenyu ngati tarifei Jobu. Jobu waka tambu zika aivene ufumi asi akazopedzisira arwara pepe vana vake vafa. Munoona kakuti izvo Mwari angoti munhu anomunamata ndiye anofanira kupfuma. Zvinhu zvaMwari zvine period kana kuti zvine rekodi yekuti panguva yakati chii chinenge chiitika muupenyu hwako. Ndine zvakawanda zvandingade kutaura. Zvino dambudziko nderekuti nguva yenyu vahwande idiki zvikuru. Nguva yenyu idiki chaizvo. Ndaikumbira wangu kuti mutiwedzere nguva yezvechitendero. Iyi programu inofundisa iprogramu yakanaka zvikuru. Pane mumwe akatibvunza achiti iye mapasta anoenda here kutraining. Zvemazviro kwazvo kana tikada kutaura chokwadi sezvachiri, mufundisi waMwari haaendi kuchikoro.
Apa panodiwa tsananguro vamubayiwa. Tarisai muone kuwanda kwakaita zvikoro zvinodzidzisa vanhu kuva vafundisi.
Mozisi paakanga achinyora mabhaibheri anakwenda kuchikoro, vadzidzisi vaprofiti vafundisi havaendi kuchikoro. Vanonofundira kuti chii? Vachifundiswa zvenani. Pasta munhu anodaidzwa naMwari. Munhu anodaidzwa naMwari. Ndosaka muchiona zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka, because mapasta vanoenda kuchikoro ndo vanoita zvembiri, vanoita zvembiri, and otherwise vanokuitora as a career. Vanoitora as a career. I'm sorry ndarebesa maningi kupfuura zvandanga ndichida kuita, asi ndine zvakawanda zvokutaura pamusoro pemusoro yandataura iyoyo. Mazviitanyi vawande mukandiburitsira chichemo changu kana kuti zvitaurwa zvangu.
Tinokutendai vamubayiwa. Munokwanisa kudzoka pachirongwa chero musi wamunenge mafunga. Aiwa vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvezvitendero zvamunoda kugovana nevamwe vateereri, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanono Kahwande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yekaso Premier Soccer League yatambwa nasi. Highlanders yarova Cape United 2-0. Dynamos yaita Mangange 2-2 nengezi Platinum. Manika Diamonds yarova FC Platinum 1-0. Wange yaita Mangange 1-1 neHerentals. Bulawayo Chiefs yarova Chegood Pirates 1-0. Kuchituo Green Fuel yarova Arenal 3-0. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG iri kutarisirwa kuendeswa kumabhanga mangwana, vanhu vachizokwanisa kuitora kutanga nemusi wechipiri. ZANU PF ndiyo yakakunda musarudzo mbiri dzemabai elections dzakaitwa muHarare neZuro. Highlanders yarova Cape United 2-0 mutambo weCastle Premier Soccer League watambirwa kuBaba Field Stadium. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dze isiNdebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.